Walsh Mengue ndo vachange vari acting president webato reCCC. Sezvamunoziva mukuru weCCC akanyora mugwaro achitaura kuti iye achambomira kutungamira CCC ari kumbovo dzikamisa pfungwa nekuteshera mafungiro kuti achazoudza vanhu kuti achazoita sei. Saka takasara tine party yanga ine mavice presidents. Saka paonekwa kuti paisaita nhonga watonga yanga yakuitika nekutumbuka kwevanhu vanga vachiti vava matungamiri, tikati regai paite mutungamiri weCCC kuitira kuti vachengetedze maparlamentarians, vachengetedze makansela, vachengetedze gwara remusangano, vanhu vachikurukura kuti vofamba sei pa next congress ichaitika.
Saka vachanga vachibata chigaro kwengo yakareba zvakadii?
Vanenge vachiriteta sezvamuno remember, tanga tine mavice presidents matatu, vachange vachiriteta vaveushimenguve vatenda ibiti navalenotikore vachibata ivo kumazuva anoita 90 days each, vachiitisa kuti tinge tichidzikamisa hana vanhu vachiona kuti vofamba sei munyaya dzezvematongero enyika.
Tiri kunzwawo kune chimwe chikwata chiri kutungamirwawo navajameson Timber chichiti ndo chakabata matomu kuCCC. Saka muchapagadzirisa sei sebato?
Ndokutumbuka tumbuka ka kwataitaura vajameson Timber havasati vamboelektiwa kana kuti vanhu vazive kuti vakabva nekupi, saka vanga vangoisawo musoro yavo.
Saka vapinda ava vachange vachibata zvigaro kwenguva yakadii kusvika maita congress?
Congress yedu sezvamunoziva yanga ichifanirwa kuita gore rino, ichiitwa muna naSeptemba nanaOktobha. Saka ndoo zvichange zvichiitwa nemaacting president avo kuti vakwanise kusesekedza musangano kuti uzokwanisa kunge uchigadzirikana. Munoziva musangano wedu wanga usingachasangani kumabranchi, kumawadzi, kumaprovhinzi, kumadistrict. Vanhu vanga vangomuona pazvivhitivhiti, pasocial media nepamwe pakadaro. Saka toda kuti tichigadzirisa gwara remusangano ratakajaira, rinova iro kuti vanhu ngavasangane vataurirane. Ndo nzira yatakasiyirwa navatsvangirai